Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 21 zvita 2023. Makaterera kustudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kolera munongedzo vasingati pachirungu indicator yetsvina iri musociety medu nekusarongeka kwehurumende.
Uwandu hwevari kufa nekubata nechirwere chekorera horamba huchikwira.
Kumabhodha tinoona kuti uwandu hwevanhu vari kuyambuka mumabhodha vachipinda munyika yeZimbabwe hunenge hwakati dzikirei.
Vakawanda votyira kutambira Kisimisi pabhodha reBite Bridge. Nhengo dzeparamende dzoshorwa nekuda kuguta dzvega veruzhinji vachinhonga svosve nomuromo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vari kufa nekubatwa nechirwere chekorera huri kuramba huchiwedzera. Vanhu vanodarika mazana maviri vanonzi vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira kuchegutu muna kubvumbi gore rapera. Uwandu hwevanhu vanofungidzirwa kuti vabatwa nechirwere ichi hunonzi hwadarika zviuru gumi nezviviri munyika yose. Vanhu vanodarika zviuru zvishanu nemazana mana vari vemuHarare chete. Gurukota rezveutano Douglas Mombeshora vari kutendawo kuti chirwere ichi chiri kunetsa kupedza mukuziya nyaya iyi. Janga Kandemiri weStudio 7 abata nyanzvi mune zveutano uye vakambove gurukota rezveutano Dr Henry Madzorera.
Kolera munongedzo vatingati pachirungu indicator yetsvina iri musociety medu nekusarongeka kwehurumende. Kolera munongedzo zvakare weurombo huri munyika. Nyika kana isingakwanisi kupa mvura yakachena kuvagari vayo vanobhadhara mutero idambudziko. Kolera inongoramba ichiwedzereka. Kolera icharamba ichiwedzereka nokuti urombo huri kuwedzera muvanhu vedu, uyezve maguta edu haasi kukwanisa kupa mvura yakachena kuvagari. Zvese izvi zvimunongedzo wekusarongeka kwedu.
Sei muri kudaro Dr Madzorera?
Tinoisa mari pazvinhu zvisina kukosha tichisiya kuisa mari pazvinhu zvinopa utano kuvanhu, yatingati preventive health.
Saka zvinogadziriswa sei izvi Dr Madzorera?
Chinhu chinongobatsira chete ndechekuti izvo hurumende imekeshuwa kuti mvura yakachena yakupiwa kuvagari, tsvina dzinobviswa mumataundi, sewage ngaifambe zvakanaka. Ndo iri kukontaminata matsime edu ese mumadhorobha especially muHarare, iyezve iri kukontaminata mapipes edu, magalvanized pipes atsemuka ari kufambisa mvura yemuHarare. Zvinhu izvozvo kana zvisina kugadzirwa, kolera inongoramba ichingowedzera.
Tiri kunzwawo vamwe vari kukurudzira kuti dai paitwa urongwa hwekubayiwa kwenhomba kana vaccination zvaikwanisa kumisa kana kudzikisa kupararira kwekorera. Munoti
nyaya dzenhomba, nhomba inobetsera, asi ndiri kuona kuti nhomba dziripo idzi pari zvino inogona kubetsera kwe 3 to 6 months, yato expire munhu akuda kubayiwa futi. Ndikuona dzimwe dzinosvika kuma 3 years. Saka nhomba ishort term measure, haisi measure yekuti tingatembe nayo. Yakanakira vanhu vanobva kunze vanoti ndiri kubvakacha kuZimbabwe kwe 1 month wobayiwa nhomba oprotectiwa. Zvino kana uriwo mugari womuHarare unogaramo year in year out, unoda kubayiwa nhomba ngani kuti ugare uri protected? Tinayo here mari yacho iyoyo yokuti nhomba dziwanike? Nokuti pari zvino hadzisi kuwanika. Tinayo here nhomba yekubaya vanhu 3 million muHarare and so forth? Saka yes, mameasures anokwanisa kushanda chete ndiyo kuona kuti tabvisa utsvina muHarare nematunhu edu ese uyezve tapa vanhu mvura yakachena yakanatsa kuuchikwa isina utachiona tinobudirira panyaya yekukurira kolera
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambi vegurukota hutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vange vari parunhare kukwekwe naJonga Kandemiri weStudio 7. Pamuganhu weBite Bridge panonzi pakazara magonyeti nevanhu apo vakawanda vari kugadzirira zororo rekisimisi negoredzva. Vakawanda vemagonyeti vataura neStudio 7 vari kutyira kuti vanogona kuguma vatambira kisimisi paboda. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru.
Kumaboda tunaona kuti uwandu wevanhu vari kuyambuka mumaboda vachipinda munyika yeZimbabwe unenge wakati dzikirei tichienzanisa nemwaka wapfuura uye neimwe mwaka yatinosona tinoona kuti rwendo runo kuri kuita sekunge vanhu vari kubva kuZimbabwe vachitoenda kunyika dzakavakidzana kuzororo sekuti tinoona kuti semuenzaniso vana vakabatwa zvinoratidza izvo kuti kana vana vachinge vachivabereki vachiunza vana vavo kunyika dzakaita seSouth Africa panguva yezororo zvinoreva kuti izvo ivo havachisiri kuenda ikoko saka vanenge vava kutambira vana vavo votamba zororo rekisimusi negoredzva vari pamwe chete nevana
saka mitsara yevanhu vari kuungana pamiganhu apo yakamira sei pari zvino
hakuna mitsara iriko zvino izvi totasva kuti makore ese ungadai kuwane mitsara semuenzaniso pamiganhu yakaita seBite Bridge tinoona kuti mitsara inoguma ichisvika kudhorobha remusina rinove riri chinhambwe makiromita 10 nerimwe nemairi kubva pamuganhu weBite Bridge asi rwendo runo tiri kuona kuti hapana mutsara uripo zvino izvi kungosvika motokari dzichinanga tisingazive kuti kubvira panotangira kupera kwesvondo zvine zvakamira sei tiri kufungidzira kuti pamwe kutanga kupera kwesvondo ndo pachange vanhu vatakaita mitsara
tonzwa kuti mota dzinotakura zvinhu dzemagonyeti dziya dziri kutora nguva yakareba kuti dzigone kuzoyambuka pakamira sei
motokari dzinotakura zvinhu motokari hombe idzo dzinozivikana nekunzi magonyeti dzaane mitsara takatarisa panzviboda rinove rinonyanya kufambwa rezvikurusa reBite Bridge Border Post tinoona kuti pamuganhu iwoyu magonyeti zvino ari kusvika patruck stop inonzi iyo yeGateway panove pedyo nepane panoyererwa mota huru panonzi paWebridge muchirungu saka mutsara iwoyo hausi mutsara watinosiziva makore nemakore panguva ino iyi
ngatitarisewo nyaya yetsaona mumigwagwa tichitarisawo mumakore ari kumashure
tsaona dzakati dzikirei sekuti kusvika pane nguva yatiri ino iyi tinosinge taona tsaona dzakawanda zvikurusa dziriko asi ishoma tichienzanisa nemamwe makore ese tinosiona izvi zvinogona kunge zviri kukonzerwa neushoma hwekufamba kuri kuita vanhu asi chatinoona chiri kunyanya kuwanika zvinhu zviri kutumidzirwa kungave kumabhazi makuru kana kune vaya vanonzi vanamalaicha vanofamba nemakombi so ndo mamirira zvakaita
vamwe vanoti kune huori neumbavha neukoronyera hunoitika pamiganhu apa veruzhinji vari kupona sei munyaya idzodzi
nyaya yehurukuti nyaya yendimbindoga dzinoda kudya chavasina kushandira vanove vanoda kupinza ruoko muhomwe dzevamwe panenge vakatarisa rutivi ndo dambudziko ratingave tichisangana naro tinokurudzira kuti vanhu vange vakangwarira kana muchinge muchifamba ingave nemabhazi ingave makombi kana muine matambudziko taurai nevanhu vamuri kufamba navo kana ari mabhazi taurai nemaconductors ndokurudzira yatinganyoita kune vari kufamba nekuti tinopedzisira taona kuti munhu ari mubhazi Ashika pa boda pa pa ndo pa anotanga kunzi nema gumaguma wetu kubatsire waka overstia ere kana kuti bvunzai vemabhazi kuti toita sei vamauya navo vamanamata navo mubhazi imomo kwete kuti musikosvika maaku maakutorerwa zvinhu zvamakashandira nesimba renyu rese.
Abo vange vari mukuru wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunhare kuSouth Africa naEvans Zininga weStudio 7. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi iri kushora nhengo dzeparamende ichiti hadzifanirwi kumanikidza hurumende kuti idzipe mari dzekugara mumahotera nemhuri dzavo pamwe nekutenga motikari itsva asi kuzvipira asi muzvipatara musina mishonga. Nyanzvi yezveupfumi vari mutevedzeri wasachigaro rebhodhi resangano reGovernors for UTC kuSalford kuBritain Muzare Chenai Mutambasere vati mutungamiri vanofanira kushanda kusimudzira vanhu vose kwete ivo nemhuri dzavo chete.
Urongwa hwekuti mamembers of parliament vanenge ivo vachikumbira kuwedzerwa mari panguva inoi ndinoona sekuti varasika, because nyika pari zvino nyika yedu mari dzavari kupiwa idzodzo dziri kuratidzira situation iri munyika. Munyika medu hamuna production yakaenderera, chero chibage chaicho hatina chakakwana. Kana tichishaiwa chibage, iwe unogoda kufamba nemotikari yakanaka sei? Tinofanira kugadzirisa the basics. We must get the basics right.
Totangira papi mukugadzirisa zvinhu zvose izvi amai Mutambasere?
Chekutanga ngatitarisei kuti kushandisa mari kunoita hurumende ngakudzikire, nokuti ndidzo dzimwe nzira dzatinogona kuita sei kuti tisevhe mari senyika. Kana tichinge tava pari nani, ndopatinozotanga kutarisa kuti ko tingaenzanisa sei masalari, tingaenzanisa sei chakadai nechakadai.
Asika amai Mutambasere, vari kuchema chemavo sevashandi vose vose vanoti mihoro yavo haikwani.
Kana zvichivadhurira kuti vafambe vauye kuparlamendi, ko vadii kuenda paZoom? Vadii tadii kuti mameeting amboitirwa paZoom? Nekuti isuse hurumende haina mari yekubhadharira maparlamentarians accommodation. Hurumende haina mari yekuti vatengera mota. So tinenge tichitoti ngavaite mameeting avo paZoom pane kuti vafambe, nekuti nyika pari zvino hatingatauri zvemotikari dzakanaka. Muzvipatara musina mishonga, muzvipatara musina iko zvino vanhu vari kufa nekorera. So tinenge tichitarisirawo kuti ivo sevatungamiriri venyika vachapotwa vachiti aiwa, isusuwo ndo zvatasacrifisa izvi kuti nyika ibatsirikane.
Nyanzvi mune zveupfumi vari mutevedzeri wasachigaro vebhodhi resangano reGovernors for UTC kuSalford kuBritain Muzare Chenai Mutambasere vari parunharo neStudio 7. Nyanzvi munyaya dzezverwere zvepfungwa iri kuyambira vanhu kuti vasanwa doro rakawandisa sezvo vachikanganisa utano hwavo. Izvi zvinotevera ongororo yakaitwa nekambani yeWise Voter inoti pakabatanidzwa uwandu hwevanhu neuwandu hwehwahwa hwavanonwa, munhu wemuZimbabwe mumwe chete ari kunwa marita 56 nechikamu kana kuti 62.8 liters edoro. Izvi zvinopfuura nyika dzose dzakaongororwa panguva iyi. Wise Voter ikambani yekuAmerica inoita ongororo munyika zhinji. Ngatinzwei hurukuro yataita nenyanzvi muutano hwepfungwa Dr. Gadziro Pekwerere.
Vahwande, nyaya yokunwiwa kwehwahwa munyika inyaya inoshungurudza zvikuru, nokuti tinotoona kuti yakwira ende vanoita tsvagurudzo vari kutotaridza kuti Zimbabwe iri panyika dziri pamusoro pamusoro pavanhu vanoita zvekunwa doro. Saka tinoona kuti muZimbabwe zvinogona kukonzerwa chekutanga nekushaya mabasa, kushaya kwekuswera, kushaya chokuita. Kozotiwo kuchinja nekuna kushanduka kwetsika namagarire yavanhu. Vanhu vakungoona sokuti zvakangonaka kuti chero zuva ringoniwa doro. Kare wainwa maweekends, asi iko zvino vanhu vakungochinja maitire tsika namagarire. Kozotiwo vamwe vava ne yatinoti dependence syndrome, kuti havachagoni kurarama vasina hwahwa hwacho. Otherwise vanotodedera kana kunzwa kuti mumuviri mavo mune chashota.
Dr. Gwegwerere, chii chamunoona muongororo dzenyu pamusoro pekunwa doro zvakawanda?
Tinoona kuti matambudziko anokonzerwa nekunwa doro zvakanyanya akawanda. Chekutanga mudzimba munowanzoita mhiri shonga. Vanhu kurovana chaiko nokusanzwisisana, nokuti umwe unenge akadhakwa umwe unenge asina. Kozotiwo mari inenge yashandiswa dzimwe nguva kutenga hwahwa mumba musina chokubata. Saka izvozvo zvinoshungurudzawo mhuri. Vana vanogona kutoshaya mari yechikoro, vabereki vadini, vanwa hwahwa. Ende hazvichina kuti mukadzi kana murume, vanhu vese vakungonwa. Saka inyaya dzinoshungurudza. Vamwe vanozongoita tsika dzokugara kumabhawa ikoko zvovhiringidza fiti muchato newanano. Vakutorana navamwe vakadzi, vakutorana navamwe varume.
Mataura pamusoro pezvinoita doro mudzimba. Doro rinokonzerei kunyika?
Munyika zvinhu zvinonetsa, nokuti kana vanhu vachigara vakadhakwa, kufunga kwavo kunonetsa. Saka kuita zvinhu zvine pundutso kunonetsa mudzimba zvose nemunyika. Vamwe vanopinda munjodzi dzomumugwagwa, munjodzi pabasa, nokuda kwokuti pfungwa dzavo dzinenge dzisina kumira zvakanaka nenyaya yokudhakwa. Saka tinoona kuti chenjedzo yatinoti awareness iya inogona kubatsira kuti vanhu vazive kuti kuipa kwehwahwa ndekupi. Kozotiwo vanenge vava nedambudziko rokuda kungogara vakadhakwa vaya ratamboti dependency syndrome ya, vakawanavo rubatsiro yatinoti rehabilitation, vakabatsirika. Dzimwe nguva zvinotiitira zvakanaka.
Nyanzvi muutano hwepfungwa, Dr. Gadziro Gwegwerere vari parunhare kuFlorida neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ziviso chiziviso kuna vose vari kuenda kuKrisimasi kuZimbabwe. Regai kungouyira pamabhazi apa, kungoti chero ndakwira bhazi, kungoti bhazi iri ndariona ndongokwira. Mabhazi akaita sana Blue Line hamusakwira, nemamwe mabhazi okungohaiwa haiwa hamusakwira. Kwirai mabhazi amunoziva akaita sana Muzansi, vanagaraka, vanashumba nemamwe amagara muchiziva arimo murodhi, kwete zvibhazi zvokungohaiwa haiwa izvo munongohuchema mangwana. Siyanai nazvo zvokungokwira chero bhazi izvi zvokuhaika. Regai, garai matumira mari dzenyu kumusha, musafamba nemari mumabhazi. Mugare matumira mari dzenyu kumusha, mongotevera imwe musina chamunacho. Nokuti hei, zvinhu zvakamira manyamamire nerongo munyika muno. Zamai pamunogona napo kusangokwira mabhazi chero.
Makadii. Yeve chidiki handizvo hazvo bhati zvakafanana. Dekuti zvaita zvinhu zvadzirawo muZimbabwe wakumana zvinhu zvidzire. Hei, toona chiriwo mabhengi ava kutozama kuratidzana kuti zvinhu zvinomira zvakanaka. Apo vasangonyepera magetsi chete kuti kwai data zvinhu zvituri muZimbabwe, zvinhu zvinhu zvidai. Ivo ngangogadzisa mutengo zvinhu zvinake chete muZimbabwe. Tosvikawo rimwe zvinhu zvakaoma kudii, kuti ivo chidikira zvakangofanana.
Vane rimaniru pastudio 7 pastudio 7 apo aindini mashoko mashomanani zvangwa inini tora chokwadi vechidiki zvakafanana kana neindependence apa parikunzi unity day tobva munity day hangu kana kubatana kwacho zvibukuona kungourayiwa kungodzvanyirirwa kungoita zvose chaita kutokumbisa zvedu ka ndichikuti dai vano Zimbabwe tambobatana taita chimwe apa hapana pa hondo yacho yakangofanana vakutongodwa hondo kuti zvitongoite mushapo ndoona ngevanhu ava ndokuti vambotiri muke chaizvo chaizvo bekause vanyanya kuvarayirwa haana garwa zvari kuti taaiwa zvafanira kana kuti independence independence isu hatitomboizivi we are still looking for independence unonge wakapedza kana chikoro wakaita zvese patika uchiri kuti udawo zvako kuti utoshande kana payslip chaiho hautomboizivi wakutiita sekunge hamhino
Studio 7 makasimba here matii mana ose nyika isu tinofara zvedu hei ndine chichemo mhani sestudio 7 chirongwa chenyu chamakatibudisira chirive toko nemusemande shuwa muzare iregai kudaro shuwa kubva chirongwa chechitanga kusvika chechipera pachimbotaurwa chirungu nechindevenge chirungu nechindevenge ko muzimbabwe hamusisinawo here mamwe marudzi asiri echirungu kana kuti nechindevenge hongu isedu tinogona kunzwa chindevenge togona kunzwa chirungu ko vana mbuya vedu vechishona vari kumamisha ko vachazonzwa chii votodzima radios iwo vasikari vakachajisa pazuva vachiti pamwe ndichazoteererawo studio 7 chinjai maitiro studio 7 chinjai maitiro chingosanganisai zvose semaitira magara muchicho pamusemande makakanya paya
pastudio 7 masura se vashamarare nehama dzose dzakateerera ndinoda kuti ndipowo mubvunzo kuna munangagwa kuti ane pfungwa yekuvaka here kana kuti ane pfungwa yekungosvikawo kuvhiringidza kubva zvakabva mugabe hapana kana chinhuwani chatiri kumboona chaari kubudisa kunze kwokuodhe zvombo nokungoondo kwoupfumi hwenyika nokutengesa nokumore zvicherwa zvenyika achipa vari kunze zvinopokito hunhu here mutungamiriri kana achidaro asikayananisi kunyange vana vachirwa mumba havavadzoreredzi chake kudo kukudzwa chete izvezvo ari kuti kuna chamisa unofanirwa kundirespekta kuti uti mukuru wenyika mukuru wenyika asina kusarudzwa munhu anobira hezvo zvabuda kusadhaki wanziwo ndiwo unofanirwa kutoremekedza muchamisa kwete iwowo kuti uremekedze ende zvinhu zvako zvese zvinoitwa usiku hamene kuti ndezvekuromba kana kuti ndezveuroyi
makadiko pastudio 7 apo vana mukoma hwande unofara here aiwa isu tinofara aiwa tinotenda nenhau dzamunotipa dzechokwadi tinoda kutenda muzimbabwe muri kurwadza zvatiri kuitirwa nezanupiefu zvinonyadzisa inyadzisa chaiko chaiko zvekuti unoshaya kunzwisisa kuti zviri kuitwa nevanhu vanofunga here kana kuti zviri kuitwa nemhuka zanupiefu dainyaraka aifanira hayo kungosiya chigaro nekuti maitiro avari kuita anonyadzisa anonyadzisa aiwa ndanyara
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka Pano pa Voice of America tinokupai chero nau zvekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Makaterera kuVoice of America Studio 7 tichitefenyura tiri kuWashington DC. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nengo dzakawanda dzebato reRepublican Party muAmerica dziri kushora zvikuru danho rakatorwa nedare repamusoro mudunhu reColorado rekurambidza vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump kukwikwidza musarudzo dzemaprimary dzebato ravo. VaTrump vari kunzi vasakwikwidze vachipomerwa mhosva yekuda kupesvedzera vanhu kuti vapindukire hurumende apo vairamba kutambira zvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika muna 2020. Vanhu vanonzi vaitsigira vaTrump vakaratidzira zvine mhirizhonga mukati musi wa 6 ndira 2021 uye vamwe vacho vakabatwa nemhosva ndokukandwa mumajeri. Sarudzo dzemaprimary dzekuColorado idzi dziri kuitwa musi wa 5 kurume. Dunhu reColorado rinotsigira maDemocrats kunyanya vaTrump vari kutarisirwa kuenda kudare rapamusoro-soro munyika yeUnited States Supreme Court kunopikisa mutongo uyu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta rinoudza kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reReal Hands on Justice vaKenneth Masie.
Yeah, iwo mutemo uripo and uri atingati uri kuinterpretwa zvakasiyana-siyana nokuti pane yatingati provision yavanoti pachirungu yatingati section 3 of inonzi civil war yeye the civil war era the 14th amendment yebubiro yomutemo inotaura kuti hapana munhu achabata achava muofisi anenge akambotora yatingati mhiko yokuva officer weAmerica acha anenga ane yatingati anenga chifakwa kusupporta constitution yeAmerica anenga akazo pandukira nyika kana akaita pachirungu yatingati rebellion of the government or give aid or comfort kuvavengi. Izvi ndo zviri kupomerwa vaTrump panyaya dzavo dzekuswa January 6.
Asi hapaite here matambudziko kuti vatongi vakawanda vari kudare reSupreme Court vakasarudzwa naivo vaTrump?
Handingati dambudziko zvaro because ndo mamiriro akaita zvinhu zvacho kuti majaji ari kuSupreme Court akapiiswa navaTrump ende uyezve anova achiita senge anorerekera zvekare kubato remaRepublican. But dare rerokumusoro ragara riri dare rekumusoro rinongotarisa yatingati bumbiro remutemo remuAmerica. But panyaya iyi tiri kunyanyonetsa zvekare tichiita interpretation iri kubvawo kune mamwe makorti inyaya yokuti vaTrump vangave vachinzi ndi holder of office here under the American Constitution. Saka interpretation iyoyo ndiyo iri kuzinama majaji vaTrump vangasiri officer with the United States.
Asiwo hazvizooneko here sekunge izvi zviri kuitirwa kuti vaTrump vasakwanise kukwikwidza musarudzo dzegore rinouya?
Ya, zvagara zvangodaro because toona kuti vaTrump vagara vane nyaya dzakawanda dzakati kuti dzavanadzo mumatare edzimosva. But izvi zviri kutadzawo zvekare kuti pane vari kugunun'una nokuva kwevaTrump pamaballot nokuda kwezvavari kupomerwa kuti vakaita musi waJanuary 6.
Avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas muno muAmerica naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Uwandu hwevari kufa nekubatwa nechirwere chekorera huramba huchiwedzera. Vakawanda votyira kutambira Kisimisi pabhodha reBite Bridge. Nhengo dzeparamende dzoshora nekuda kuguta dzoga veruzhinji vachinonga svosve nomuromo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiya murumoko maChris Gande nenhau dzeEastern Valley.